Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kukazi 23 2017
makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC.
Neni Jonga Kandemiri nichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vechidiki veZanu PF vanofora mbulawayo vachitsigira mutungamiri wavo vaRobert Mugabe avo vari kuitirwa mabiko kumatopo nemugovera.
Vanhu vopesana maonero avo pachirongwa chekuwandudza bumbiro remitemo yenyika kuitira kuti vaMugabe vadome mukuru wevatongi vematare.
Sangano revashandi pasi rose reILO rinopinda munyika kuzoona kana mitemo yevashandi ichiremekedzwa.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Chikwata chepamusoro-soro chesangano revashandi pasi rose reInternational Labour Organization kana kuti ILO chehigh level mission chiri munyika kuti chione kana hurumende iri kutevera kurudziro yakaitwa muna 2009 pamwe negore rapera munyaya dzevashandi. Chikwata ichi chinonzi chakasangana nesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU chakazosanganawo nevamiriri vehurumende kuti chinzwe kana paine zvadzidzwa pazvinyunyuto zvakakwidzwa nevashandi kusangano iri. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti sangano ravo rakasvitsa zvinyunyuto zvakati kuti kwaelo zvinosanganisirawo mutemo weLabour Act posa kushungurudzwa kwevashandi vanenge vachitungamira masangano yevashandi nezvimwe.
Asi vamiriri vehurumende vanonzi vakaudza chikwata ichi kuti hurumende iri kutora matanho ekuzadzisa zviga zvayakatemerwa zvikuru pamutemo wevashandi kana kuti Labour Act. Asi vamwe vanoti hapana chikuru chatichaitwa nehurumende panyaya yeLabour Act zvikuru sezvo zviri kuitwa zviri kutodzvinyirira vashandi. Chikwata ichi chinonzi chakakurudzira kuti hurumende itambire zvakare nyanzvi dzeILO dzichauya munyika kunoongorora kana zviga izvi zvazadziswa pasati paitwa musangano mukuru weInternational Labour Conference. Chikwata ichi chiri kutarisirwawo kusangana nevashandirwe. Ngatinzwei huru kure yataita navamoyo pamusoro penyaya iyi.
Hongu taita musangano nevatumwa kana kuti macommissioners akaunzwa munyika kuzoongorora kuti marecommendations akaitwa nguva yapfuura neILO kuti hurumende yeZimbabwe inofanira kuteedzera. Zvinhu izvozvo zvazoitwa here? Hurumende sezvo yakapromisa kuti ichakwanisa kuteedzera zvirongwa izvozvo zvaiitwa here? Saka nezuro wangu uri musangano wokuongorora kuti ndezvipi zvaiitwa ndezvipi zvisina kuitwa tapasi nenyaya dzese idzodzo dzakataurwa panguva yakapfuura iyoyo.
Saka chikwata chakaona here Zimbabwe yatevedzera zvakanga zvakurudzirwa neILO izvozvo?
Atisati tapiwa report ndange vachibva kunosangana nehurumende isisu tavapa zvatinoona sevashandi ndisu takamhanhara nyaya dzakaita kuti vakwanise kuzouya panapa. Tizivi kuti pavanozonyora ripoti yavo inobuda yakamira sei, isisu takangotaura zvedu kudi zvinhu zvakamira sei munyika patinotarisa nezvakataurwa ne komishini iyoyo nguva yakapfuura muna 2016.
Zvii imi zvamaiona zvisina kugadziriswika zvakaita kuti mumhangare kuILO?
Chekutanga isisu taigunun'una nenyaya yemabatirwo ari kuitwa vashandi, saka ainu yakaita ma recommendations akafanana nekuti labor act inobata kudzidzana kwevashandi nevashandiri zvinofana kugadziriswa nyaya ye public service vashandi vehurumende vanofanira kuva vachipiwa mukana wokunegosheta tingati collective bargaining ndizvo nyaya dzataurwa nezuro
vanga vari munyori mukuru wezctu vajafet moyo vari parunare muharare nestudio 7
Zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka kuchinoi apo vanhu varatidza kupesana kukuru pamusoro peurongwa hwekuda kuwandudza bumbiro remitemo yenyika kuitira kuti mutungamiri wenyika apewe masimba ekudoma ega mukuru wevatongi vematare edzimhosva kana kuti Chief Justice. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvemutemo nekuvandudzwa kwayo vamwe vagari vemuchinhoi vati havaone paine chakaipa kuti mutungamiri wehurumende vadome Chief Justice wavanoda mumwe mugari wemuchinhoi vaclemens zata vati sezvo mutungamiri achisarudzwa neruzhinji rwevanhu munyika anofanirwa kusarudza Chief Justice waanoda
ukaita munhu wokupiwa munhu iyeye anogona kumanipuletwa kana kuinfiltretwa nemari wopedzesera iwewo zvauri kufungidzira kuti tofanira kufamba takadai iye abhizi kudhiga iyoni saka as a result munyika munotanga kuita nyonga nyonga saka tiri kuti isu kana munhu akapiwa simba nevanhu rokutungamirira iye simba iroro ngarimugonese kusarudza vanhu vekushanda navo kuti nyika ienderere mberi
izvi zvatsigirwawo nemumwe mugari wemuchinhoi amai pressure zvizvou avo vati vamugabe vanofanirwa kuzvisarudzira mukuru wevatongi wavanoda kuti vagone kushanda zvakanaka
sarudza varg gabriel mugabe ndovanofanira kusarudza justice wavanofanira kushanda navo vakamirira vachivapa mazano anoita kuti nyika ienderere mberi tapedza
asi vamwe vakaita sava Justin Munyaradzi vati chipatapata chiri kuitwa neparamende chekuda kuvandudza bumbiro remutemo rakabva muvanhu hazvina maturo vamunyaradzi vati hurumende inofanirwa kuvandudza mimwe mitemo inosvika mazana matatu kuti iwirirane nebumbiro remitemo yenyika isati yafunga kushandura zvakabvumiranwa neveruzhinji
vechidiki vari kumirira vari kushamisika zvine kumhanyamhanywa kuda kuitwa kuti tivandudze bumbiro remutemo yedu isu tichine imwe mitemo inosvika iyo mazana matatu se300 laws saka zviri kutishamisa zvekare tiko kuministry of justice ikoko chiko chiri kumboitika kuti mumhanye mhanye kuda kuti takuda kuvandudza bumbiro remutemo isu tichine imwe mitemo mizhinji iri kuda kuti ialine constitution yedu yenyika
musangano wanhasi uyo wapindwa nevanhu vanodarika 150 uye wanga uine kushorana nekunyombana kukuru zvichienderana nekuti pfungwa dzinenge dzapiwa dzabvumirana nevanhu vakawanda zvakadii sachigaro wekomiti yeparamende iyi vaziyambe ziyambe vabvuma kuti pane mifungo miviri panyaya yekuti mutungamiri wenyika adome Chief Justice here kana kuti kwete pamisangano yose yavakaita misangano iyi yakatanga muHarare svondo rapera vanhu vachiramba kutambira kuvandudzwa kwebumbiro iri izvi zvakaitikawo kunzvimbo dzakawanda dzakashanyirwa nemakomiti aya uko veruzhinji vakati bumbiro harifanirwe kuvandudzwa kuitira kuti munhu mumwe chete apihwe masimba akawandisa muzanu pf hamunawo kuwirirana panyaya iyi sezvo chikwata chinonzi generation 40 chiri kutsigira kusarudzwa kwemukuru wevatongi anenge abvunzurudzwa nejudicial service commission iyo inoendesa mazita matatu kumutungamiri wenyika kuti adome Chief Justice asi chimwe chikwata chinonzi Team Lacoste icho chinotsigira mumwe wevatevedzeri wemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa chiri kutsigira urongwa hwekuti vamugabe vadome vega mukuru wevatongi vematare nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti chikwata cheg40 chaiswa panguva yakaoma sezvo zvisingaite kuti chibude pachena chichishoropodza mutemo unopa vamugabe masimba ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Arthur Chigoriwa
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Vamwe vechidiki vebato rezano PF vafora migwagwa yemubulawayo nhasi mangwanani semucherechedzo weruremekedzo kumutungamiri wavo vaRobert Mugabe avo vakasvitsa makore makumi mapfumbamwe nematatu nemusi wechipiri. Mabiko ebhavhu derava Mugabe achaitwa nemusi wemugovera kumatopo munzvimbo iri makiromita makumi maviri kuchamhembe kwakadziva kumadokera kweguta rebulawayo. Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Boka rechibiki webato rezanu PF vanechitsama vachiperekedzwa nemabhende emapurisa nechiuto vafamba kubva paStanley Square mumusha wemakokova kusvika pakapa Kepa City Hall. Munyori wezvemabasa ekushanya muboka revechidiki muzanu PF muzvare Betty Dliwayo vatenda vamwe vaone kufora uku vachiti zvinoratidza rutsigiro rwavo kuna vaMugabe. Fora uku kwaitika apo vamwe vabereki vemubulawayo vange vachitsutsumwa nedanho raive ratorwa nebazi redzidzo nezuro rekuti zvikoro zvemumatunhu eMatabeleland zvivharwe nhasi namangwana kuchigadzirirwa mhemberero yebhavhude ravaMugabe. Bazi redzidzo rakazozivisa nezuro manheru kuti vana vechikoro vanofanirwa kuenda kuchikoro semazuva ose. Asi nhasi vana vakawanda havana kuenda kuzvikoro sezvo vazhinji vavo vasina kunzwa chiziviso ichi. Mumwe mbereki yangu zvidoma nezita rekuti Makombe ashora zvikuru vebazi redzidzo achiti mhemberero dzebhavhude remutungamiri wenyika hadzifanirwe kukanganisa dzidzo yevana vechikoro.
Of course, kuti birthday re-celebrate, it's okay. But you know, my priorities now, recently they were said to be anzi, pass rate ya Matabeleland was very low. And this also, kanatakata risa, you know, is not a contributor to that. Because if they are to say, kuti birthday bash, yeah, holiday, wana wachikoro, should be all over, not Matabeleland yet. Because it seems like it's only Matabeleland which has been pointed out, kuti awasa ende kuchikoro.
Zvichaka daro, vakambo we gurukotare zvekurongwa kwehupfumi hwenyika, vankosana moyo, vanoti vanhu munyika vafanirwe kuve vachitambura, sezvo Zimbabwe ine hupfumi hwakawanda, kubva muzviwanikwa zvakasiyana siyana. Vachitaura neStudio 7 nezuro mubulawayo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika, vamoyo vakati kutambura kuri kuita vanhu kuri kunyanya kukonzerwa nekwavakati kushaya hanya kwevatungamiri, vakatiwo vaMugabe vangadai vasiri kuitirwa mabiko ebhavhude ravo panguva yakadai.
Vanhu vari kushupika, vanhu vari kushaya zvokudya. Kuti munhu atore mari inopfuura 2 million ichiitwa sewa birthday pamafambiro ari kuita zvinhu munyika iye zvino hazvina zvazvinoreva kwandiri. So ini ndanchifunga kuti dai vanga varegera kuita chinhu chakadaro, varakidze kuti vari kunyatsoonawo kuti ruzhinji rwavanhu ruri kushupika. Hazvifaniri kuti ivo vaende vachinoita mutambo wakadaro kunge kusina zvinhu zvinoshupa munyika.
Vamoyo avo vari kutungamira sangano rinonzi Mandela Institute for Development Studies riri kuSouth Africa vakaramba runyere kuperwe kuti pane rimwe bato rinopikisa riri kuedza kuvakwezva kuti vagokwikwidza pachigaro chemutungamiri wenyika musarudzo dzegore rinouya. Vamoyo vane zvinzvimbo mumabhodhi emakambani akasiyana-siyana kusanganisira ari kunze kwenyika uye munhu anoremekedzwa zvikuru munyaya dzemabhizimisi pamwe nezveupfumi. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini Taurai Shava.
Makateerera kuni penyura yevanhu yeStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa919 AM, pa4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri wenyika yeSomalia Adoma mwe mkuru wekambani yemafuta uye akambove mkuru wesangano rinopa rubatsiro kuti ave mutungamiri wehurumende. Vahasani Ali Khaire vachatarisana nedanho rekusimbisa hurumende pamwe nekutsigisa nyika iyo iri kunetsekana nekusanaya kwemvura pamwe nevapanduku veAl-Shabaab vanodyidzana neIslamic State.
Ungororo itsva yesangano renhau reCBS News inoti nyaya yekupinda nekubuda kwevanhu muAmerica ndiyo iri pamusorosoro pematambudziko akakosha akatarisana nemutungamiri wenyika vaDonald Trump pamwe nedare reparamende. Zvikamu 15 kubva muzana zvezvarwa zveAmerica zvakabvunzwa zvakapindura kuti nyaya yekupinda kwevanhu munyika ndiyo yakakosha uye inofanira kugadziriswa navaTrump nedare reCongress.
Mauto eIraqi ari kutsigirwa neAmerica apinda munhandare yendege huru yemuMosul iyo yanga iri nzvimbo yakasimbisa chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State. Mauto achishanda nezvikwata zvinochimbidza kuenda kune njodzi, mapurisa enyika pamwe nezvikwata zvinorwisana nemagandanga vapinda munzvimbo iyi pamwe nekamba yemauto iri pedyo mangwanana anhasi.
Makateerera kune Venyura Studio 7 tiri kutevenyura tiri muWashington DC. Kunyangwe hazvo vamugabe vakashora vamwe mubato ravo vachiti havaone painanga kwanise kutungamira vakaratidza kuti vane chivimbo nemudzimai wavo amai Grace Mugabe nezvavari kuita mubato. Izvi zvapa vamwe kuti vafunge kuti vamugabe vanoda kuti amai Mugabe avo vari kunzi vari kuchimwe chikwata chinonzi Generation 40 vanodawo kutungamira. Mashoko aya anotsinirawo zvakambotaurwa navachipanga zvekuti pari kudiwa mumwe munhu wemhuri yavamugabe kuti atungamire nyika kana vamugabe vachinge vaenda pamudyandigere. Asi mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia, avo vanoonekwa sevanotsigira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vanoti izvi hazvifaniri kuitika.
Tapinda mudynasty manje ne cultism iya.
Muzvinafundo dzinotyiwei vanotsinira mashoko ekuti vamugabe vanoda kuti wemhuri yavo atore chigaro nekuti vanotya kuti pakangoya mumwe munhu anogona kuzofukura hapwa.
Ndinofunga vane chido chokuti mumwe wemhuri yavo atore wavanenge vagutsikana kuti haazovafumuri haazoita kuti zvinenge zvakawanda wanda zvibude pachena.
Vamahiya vanotiwo sevari wehondo yerusununguko vane chisungo chekuti vamunangagwa vachatungamira bato reZANU-PF kana vamugabe vachinge vasiya basa.
Even nyaya yesuccession yatiri kutaura iyi ndosaka isusu patakanga tichirova hondo yechimurenga takainda kumisha vanozvinzwa vari kumisha vanozviziva kuti vana comrade Moto kana kuri kwana Murehwa uko kwana Chenda Mbuya kutanda chikore neinyanga vaiziva kuti taitaura party structure ndini ndaidzidzisa tichivaudza kuti mukuru wedu ndevamugabe achateera vari kuteera izvino ndevamuzenda ivo vasipo asi anozoteera ndevamunangagwa kuchizouya vana mutumbuka panyaya dzedzidzidzo. Succession yanga yagara yakatiitwa kare kunze kwenyaya yedynasty kana iriyo ingade kuvapo haipo zvishuwa.
Asi vamwe vainge vari vakuru vakuru muhondo yerusununguko vanamba kudomwa nemazita vaudza Studio 7 kuti hapana chisungo chakadai chekuti vamunangagwa ndivo vanozotungamira. Vati munguva yehondo pakaputsika dende rine mukaka sezvo painge paine dzimwe hwitakwi dzakaita savatongogara nevamwe vaiva vakuru vakuru kuna vamunangagwa. Asi vati havo vakarwa hondo yerusununguko vakawanda vemuzandla vari kutenderana kuti amai Mugabe havafanire kutungamira nyika uye vari mushishi kutaurawo neveZipra vachitarisira kuita musangano mukuru mwedzi unouya. Asi vati havasi vose vari kutsigira vamunangagwa sezvo vari kuvapomera mhosva yeugwara. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaidzidzisa paInvest of Zimbabwe muzvinafundo Eldred Masunungure vayambirawo kuti panogona kumboita bata murefu bata mupfupi kana vamugabe vakafira pachigaro.
Mapisa iwayo I think that's inevitable. I think pangangowanisinekurwisana but probably for a short period.
Asi vati havo vamunangagwa ndivo vari pedyo nechigaro chamambo kana vamugabe vachinge vafira muhofisi.
Kuti mwe rufu I think you know vamunangagwa vari padhuze you know vari padhuze you know munhu agara na vamugabe for a long time so I think vari best position to take over but if ari ma circumstances amwe asi erufu then zvimwe tsoro dzacho dzingangova dziri you know more complicated.
Kunyange hazvo vamugabe vari kuti mutungamiri anobva kuvanhu nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dziri kuyambira kuti munyika munogona kusagadzikana kana vakafira pachigaro uye vanofanira kudoma achatora tsvimbo dzavo kana kurega vanhu vachisarudza vavanoda kwete kupinza nyika muna taisireva kana kuramba vachiti ngoma ndedzemiti kana dzikatsemuka tinoveza dzimwe.
Tinokukwazisai watereri pachirongwa chedu pindai mudariro chatinotaura nevechidiki ini ndini Chioneso Jani. Nasi muchirongwa chedu tine hurukuro na mukoma Sineke Sibanda we Campus Moments magazine. Wakadi hako Sineke? Makatanga sei zvekuti Campus Moments magazine?
Moments magazine yakatanga nerechidiki ndikati chaive for handiti but takangofunga kuti tofanira kutoitawo something chatogona kutobatsirira on kana kuti kutoshare nemamwe mayouth.
Mukushanda sei nemamwe mauniversities?
Saka pari zvino tinotoshanda nemauniversities ari muzimbabwe tiina student anocontributa achinyora mumagazini yedu meaning kuti vanenge vachitongoshiya maexperiences avanosangana nawo muzvikoro vavo zvakasiyana-siyana. Tine vanhu vanobva from Cape Zimbabwe vanonyora Midland State University, University of Zimbabwe, Africa University nemamwewo mauniversities and iyezve hatisi limited muzimbabwe nefani kuti tine vamwewo mastudents anonyora achibva from other colleges like tine student from Turkey, Belgium, Nigeria, South Africa. Saka tiri kuedza kuti tinge tichikura tichiwaidzana network iyoyo vari mumayunivhesities.
Chokupedzisira, chii chaungade kudza vechidiki vakateerera?
Mayouth ngative innovative and ngativei kuexpresa matalents atinosangana nawo muupenyu kuti tinge tichivaka zvinhu zvakati sembei zvichazobatira neramangwana redu.
Mazvita nekuve nesu.
Okay, no, ndinotenda zvikuru nokubatanawo nemi handi.
Sa ava vanga vari mukoma Sineke Sibanda ine ndini Chioneso Jani muchirongwa chedu pindai mudariro.
Muchikamu chedu chemitambo nhasi mukuru wesangano rinotungamira nhabvu pasi rose reFIFA vaGianni Infantino vari kutariswa kuve pamabiko amanhero ano ekupemberera kusarudzwa kwavaPhilip Chiangwa semutungamiri weCOSAFA. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Pamusoro pavaInfantino, munyori mukuru weFIFA muzvari Fatima Samora pamwe nevakuru vemasangano anotungamira nhabvu munyika makumi maviri neina dzemuAfrica vari kutarisirwa kuve pamabiko aya ayo ari kubatanidza zvekare kupemberera kusvitsa makore makumi mashanu nemasere kwavaChiangwa. Asi masikati anhasi vaInfantino vanga vasati vasvika muHarare vachinzi ivo vari kusvika manheru ano vachinanga kumabiko aya ayo ari kuitirwa muHarare. Sachigaro wevari kuronga mhemberero iyi vachamuchiwanza vanoti haisi ungano yenhabvu asi yekupemberera zvakaitwa navaChiangwa. Asi vanoziva zviri kuitika vanoti gungano iri nderekuzeya pamwe nekuona nezvesarudzo yemutungamiri weConfederation of African Football iyo iri kuitwa mwedzi unotevera. VaChiangwa ndivo campaign manager wava Ahmad vekuMadagascar avo vari kukukwidzana navaIsa Hayatu vekuCameroon pachinzvimbo chemutungamiri weCAF. Sangano reCOSAFA iro rinotungamirwa navaChiangwa rakabuda pachena kuti riri kuisa mavhoti aro kunava Ahmed vachiti vari kutsvaga zvekare rumwe rutsigiro kubva kune East and Central Africa avo vane vatungamiri vari kutarisirwa pamabiko amanheru anhasi zvekare. Vahaya tu havana kukokwa kumabiko avachiyangwa aya. Vachiwanza vanoti vakaita rombo rakanaka rekuti pavakakoka vaInfantino vaive vasina kubatikana izvo zvaita kuti vabvume kuya pamabiko aya. Vahaya tu avo vanove zvekare mumwe vatevedziri vaInfantino vanga vachitungamira CAF kwemakore makumi maviri nemasere apfuura. Vasati vasimuka muHarare mangwana, vaInfantino vari kutarisirwa kusangana nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheWomen's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevanhukadzi vanotengesa mumigwagwa.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Ndanzwa mere kurira Desi ya pane watakundo fushira
Watakundo fushira
Diani watunga mira Diani wafunga unati chene seranzira
Chene zanzira
Hajitetembe nyama Shunote zemba pakatipe hana
Pakatipe
hana Choku ita apana
Apana
Mwakungo mirira mere ya mangwana
Mere ya mangwana
Muna otifuzire Napanuru watama Matora ambuya matora sekuru wapana kacheche kauya So matora mukoma matora mtati yenama wanducha egona Misozi yanda chie mandasata kunga Tumira ingi rose netontakura Irindozi taipaita atana ngura Irindozi yandi kurira amainda gura Diani ya chandira ira Hama the page kwa matwaira Daisi mbofunga nicha chaira Wedenga daimandi daira Yakungenzi mboye kutandarira
yekutandarira
nguva nenguva tongowanikwa tichidzoka setate yariva
kasetate yariva
ndanzomere kurira esi yapane watakunofushira
watakunofushira
ndiani watungamira ndiani wafunga unati chenesera nzira
chenesa nzira
hazvitetembe nyama
aiwa
tunotetemba pakatipe hana
pakatipe hana
chokuita apana
apana
kungomira mere ya mangwana
mere ya mangwana
Nako kambo pano dzimba moyo kubva kuna Winky D na senior superstar Oliver Tugumtugudzi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezongo yedu yapera regai timbotarisa misoro inawo zvakare.
Vechidiki vezano PF vanofora mubulawayo vachitsigira mutungamiri wavo vaRobert Mugabe avari kuitirwa mabiko kumatopo nemugovera.
Vanhu vopesana maoniro avo pachirongwa chekuvandudza bumbiro remitemo yenyika kuitira kuti vaMugabe vadume mukuru wevatongi wematare.
Sangano revashandi pasi rose reILO rinopinda munyika kuzoona kana mitemo yevashandi iri kuremekedzwa pamwe nekuvandudzwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
nenwenyu Blessing Zulu toksia mina Chris Gande nantungamiri Nkomo munhau dzechindevele.